Sara kuna matane kurumbidza mwari nezvese zvawakapfuura mazviri. He walked you through, he lifted you, kwira uchidzika uchitaura ne